Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 11, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inonzi yanyorera kuparamende ichikumbira kuti vaimbova mutevedzeri webato iri muzvarato kuzani kupe nevamwe vavo vabviswe kuve nhengo dzeparamende zvichitevera makakatanwa ari mubato iri. Masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vanoongorora sarudzo vekunze vanofanirwa kukurumidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, kwete nehurumende sezviri kuitika. Imwe ndege mbiri dzinonzi dzakatengwa kubva kuMalaysia nekambani yeZimbabwe Airways munguva yehurumende yavaRobert Mugabe inonzi iri kumhara nhasi masikati paRobert Mugabe International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inonzi yanyorera kuparamende ichikumbira kuti vaimbova mutevedzeri webato iri muzvarato kuzani kupe nevamwe vavo vabviswe kuve nhengo dzeparamende zvichitevera makakatanwa ari mubato iri. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chasachigaro webato reMDCT rinotungamirwa navaChamisa vaMorgan Komichi vanoti bato ravo rakaendesa tsamba kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nechipiri nechinangwa chekuti muzvare Tokozani kupe nevamwe vavo vari kuvatsigira vadzingwe muparamende. Izvo zvinotevera kudzingwa kwakaitwa muzvare kupe avo vaiva mutevedzeri wemutungamiriri muMDCT pamwe navaAbednego Bebe avo vaiva murongi wemisangano mubato iri.
Isusu kutevedzera mutemo urimo constitution nemutemo wedu weparty kuti munhu akanga angosiza kuva memba yeMDCT kunofanira kunyorwa tsamba kuparliament yokuti achibva ikoko. Of which as we speak now, tsamba dzakatoenda kuparliament haisati yapindura.
Hatina kukwanisa kutaura navamudhenda kutinzwe divi reparamende panyaya iyi, asi mutauriri weboka reMDCT inotungamirirwa namuzvare kupe vaObert Gutu vanoti zviri kutaurwa navakomichi izvi ndezvemugodzi matsuro.
Izvo zvirotoka, zviroto zviroto asingazviperere kuhope. Izvozvo ndo zvatakatogadzirira izvozvo. Kana vachida kuzviita ngavavambe havo, tosangana ikweyo, tosvitsana kwamvura yacheka makumbo.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti kunyorwa kwetsamba yekubvisa muzvare kupe nevamwe vavo muparamende hachizi chinhu chinoshamisa.
Zvinhu zvisingashamisi nekuti kana munhu avhoterwa kana kuti munhu asarudzwa kuti anga ari mudare reparamende akamirira bato raanenge akamirira sezvanga zvakaita muzvare kupe. Kana azonzi iye adzingwa nebato iroro zvinongotarisirwa zvinhu zvinoitika nokuti haachamiririri zvido zvaro mudare reparamende. Vanotenderwa kunyora kumukuru wedare reparamende kana kuti spika vachitaura kuti munhu uyu hatichamuda mudare reparamende. Asi kuti nguva yaakudzingwa muzvare kupe panga pasara zvapo mwedzi mishoma shoma kuti tiende kusarudzo. So hazvisi zvinhu zvekuti vachazonge vachireplaceswa, hapana zvinhu zvikuru zvichange zvichiitika panguva iyoyo. Takatadza nesarudzo.
Aka akasike kutanga kuti MDCT idzinge nhengo dzayo muparamende vaimbova munyori mukuru weMDCT vatenda ibiti nevamwe vakambodzinganiswa kuparamende mushure mekunge vanetsana nevaimbova mutungamiri webato iri muchakabvo vaMorgan Tsvangirai. Zvichakadai, muzvare kupe vanoti urongwa hwekuita kongresi hwave pachinhano chepamusoro vachiti kongresi iyi ichaitwa musi wa21 mwedzi uno. Nekune rumwe rutivi vaChamisa vanoti hapasisina nguva yekuita kongresi gore rino sezvo patarisanwa nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa anofanirwa kuedza nepaanogona napo kuona kuti sarudzo dzegore rino hadzibirirwi kusanganisira kuona kunodhindirwa mapepa ekuvhota, kubviswa kwemauto kumaruva pamwe nekusununguka kwesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika idzi dzinoti kuchema kwemapato anopikisa nguva dzese dzinoitwa sarudzo kuti vabirirwa kuri kuita kuti vamwe veruzhinji vashaye hanya nekuvhota. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vaudze Studio 7 kuti mapato anopikisa kunyanya bato reMDCT iro ravati ndiro rinonyanyotsigirwa munyika riedze kuvhara mukana wokubirirwa pasarudzo dzegore rino. Varohanya vakurudzira kuti mapato aya anofanirwa kuwirirana neZimbabwe Electoral Commission kuchadhindirwa mapepa ekuvhota pamwe nekuona zvinenge zvichiitwa kumamisha kunyanya nevemauto.
Opposition political parties kunyanya nyanya vana MDC avo vanoratidza kuti vane vanhu vanofanira kutsvaka umbowo hunobatika, umbowo hunooneka panyaya ye allegations of rigging. Vati umwe umbowo watinoziva wagara huripo ndewenyaya yemasoja ekuiswa kunoiswa masoja mumamisha. Saka MDC inofanira kuorganiza musangano wayo pasi pasi, yoona zvinoitwa mumaruzevha, yoona zvinoitwa mumatseu, yoona zvinoitwa mumawadzi. Zvinovabatsira kuti nyaya dzekubedzera zvidzidze zvicho.
Varohanya vati mapato anopikisa anofanirwa kuonawo kuti gwaro revavhoti rinobudiswa nguva ichiripo kuti riongororwe zvakakwana pamwe nekuona kuti pane vanhu vakakwana vanoongorora sarudzo vakamirira mapato.
Voters roll yakaitwa iyi vanofanira kuiona kuti voters roll iyi hapana vanhu vanozoshaya mazita avo here vhoti isati yasvika, ende rinofanira kubudiswa nguva iripo kuti vanhu vaite inspection, vaite inspection vobva vogadzirisa vanenge vane mazita akaiswa kunyorwa kuti mazita asipo ivo akarejesa kuti vanhu vane maslips. Ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuti vazoti umbowo ndohuhu huripo. Plus imwe chinhu chikuru chokupedzira ndechekuti MDC inofanira kunge ine maelection agents in every polling station in every corner of Zimbabwe. Pese maelection agents avo anofanira kunge ane chikafu, anenge afanira kunge ane chikafu chokudya, vanofanira kunge vane zvese zvinodiwa kuti vanhu vasatengwa. Ende vanofanira kuisa vanhu chaivo vakamira zvakanaka, vanhu vane chimiro, vanhu vasingakwanisi kuchidzidzirwa ende vasingakwanisi kutengwa kuti vabve pamapolling stations ipapo. Vanofanira kunge vakatowanda kana ine timu yekuti uyu akabviswa penda uyu pasatomboshaikwa panonzi hapana.
Imwe Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo vemapato anopikisa vanofanirwa kurwisa kusununguka kweZEC pamwe nekuona kuti kufambiswa kumashoko zvakasununguka kwavapo munyika.
Nyaya huru dzendovona dzofanira kugadziriswa dzine chokuita nebazi rinoona nokufambiswa kwesarudzo reZimbabwe Electoral Commission. Rinofanira kuti rivandudzwe rive bato rakazvimiririra zvomene. Pari zvino harina kuzvimiririra, harina kusununguka. Saka iroro rikasununguka zvinogona kuita nani. Tabva ipapo pane nyaya dzekufambiswa kwemashoko, izvozvo dzinofanira kusunungurwa futi kuti vanhu vakwanise kuwana mashoko, vakwanisewo kutaura zvavanofunga maererano nesarudzo nezvimwe zvakadaro daro. Ndo zvimwe zvofanira kuvandudzwa zvikuru seizvozvo.
Kubva mugore ra2000 mapato anopikisa anga achingochema nenyaya imwe yekubirwa musarudzo, izvo Nyanzvi idzi dzinoti zvinofanirwa kupera. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa sarudzo dzejekerere, asi vemapato anopikisa vanoti hapana zvati zvaitwa kuratidza kuti kuchaitwa sarudzo dzakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vanoongorora sarudzo vekunze vanofanirwa kukurumidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, kwete nehurumende sezviri kuitika. Adachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anotive kunze vanoongorora sarudzo vakatononoka sezvo vaifanirwa kunge vave munyika mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimini vanoti kukoka vemasangano ekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo hazvina kukwana kana pasina kunzwisisa kuti basa ravari kuzoita nderipi, inzvimbo dzipi dzavachaenda uye kuti ndiani ari kuvakoka. Vachimini vanoti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende rekuti bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rive iro rinokoka vanoongorora sarudzo. Vachimini vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika inhengo yerimwe bato rinenge richirwira masimba musarudzo, nokudaro harifanirwe kunge richiita basa rezek.
Kuuya kwemaobservers chinhu chakakosha chinokurudzirwa kune kwese kunenge kuchiitika nyaya dzesarudzo, asi kuuya kwavo kunofanira kunge kuchinyatsoongororwa kuti zviri kufamba sei, nekuti zvinobatsirawo kunzwisisa kuti basa racho ravachaita vasvika nderipi. Chakanaka chaitika ndechekuti zvava kunzi vese vanoda vari kupuwa mukana wekuti vauye, asi chakaipa nekukokwa kuri kuitwa maobservers aya, chekutanga ndechekuti kukokwa uku hakusi kuitwa neElection Commission rinova boka rinofanira kunge richizviita rakazvimirira rega kuudza vanhu ivavo kuti vauye, iri kuitwa neMinistry of Foreign Affairs. Zvinhu zvisati zvamboonekwa kuti Ministry of Foreign Affairs inonyora gwaro rekuti ava ndo vatiri kuda chete, ende regaendisananguree.
Vachimini vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nguva iripo kuti vaone zvose zvinenge zvichiitika, kwete kuuya mazuva mashoma sarudzo dzisati dzaitika.
MaInternational observers vanobva kune dzimwe nyika vakatendekonzi vauye usiku tisati tasvika zuva rekuvhota, hazvinyanyobatsira nekuti sarudzo haisi musi wekuvhota chete. Sarudzo mabasa ese atiri kuona achitoitwa izvi ike zvino zvinoreva kunyoresa vanhu kuti vange vachizovhota, zvinoreva kukampena kunenge kuchiitika, zvinoreva maprimary elections emapolitical parties, zvinoreva zviri kuitika munharaunda munogara vanhu.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vaOK Machisa, vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nekukurumidza kuti avo vanoda kuita mhirizhonga vatye, nekuti panenge paine vanenge vakavatarisa.
Uyezve zvinoita kuti vanotyora kodzero dzevanhu vasanyanye kudziita nokuti vanenge vachiona kuti takatariswa.
Vamachisa vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuramba vari munyika kana sarudzo dzapera, nekuti pane dambudziko remhirizhonga mushure nesarudzo.
Uyezve kana election yapera vanofanira kuvepozve 3 months kusvika maelections, kana maelections akapera sanhasi tomboti vanofanira kugara 3 months varipo, nokuti tine dambudziko redzimwe nyika dzinozodya vana vayo, vana vavo nenyaya yekuti vavhotera pasi.
Vanoona nezvematongerwo enyika vapedzisai ruhanya, vanoti kuongororwa kwesarudzo kwakanaka chete kana vanoongorora vakauya nguva iripo uye vachienda kunzvimbo dziri kure, kwete kuongorora mumaguta sevanhu vanenge vachibvakacha.
Pasi pomuto ndobva nemwongo ipapo, vanofanira kuenda pasi pesadza vondosera kuti vanyatsokusera, vanofanira kuenda pasi pomuto kuti vanobvongodza ipapo vanyatsokunzwa kuti muto unonaka sei. Vanofanira kuenda pasi vondoona kuvhilleji kumusha musha uku masoja akumbeta nezvii, bhaloti rijiswa vanhu vari kuvhota zvakamhiringira here.
Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanoti bumbiro remitemo rinopa masimba ekubvumira vanoda kuongorora sarudzo kuzek, asi haritaure kuti ndiani anofanira kuvakoka.
Bumbiro redu remitemo rinotaura iro kuti boka rinoona nezvesarudzo rezek rinoita inonzi muchirungu accreditation yemaobserva. Bumbiro redu haritaure kuti ZEC inoinvite maobserva. Bumbiro rakaita izvozvo nengari yezvinhu zvinenge zviri. Munhu akabva kunze kune dzimwe nyika achiuya muno, ZEC haigone kupa chitsidzo chekuti ichamuchengetedza zvakanaka, zvinoitwa nehurumende.
Nezuro bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakakoka nyika 46, masangano 15 nevanhu vaviri kuti vaongorore sarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 pm mazuva ose. Munotibata pa 909 am uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Boka reCivil Aviation Authority of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti ndege yerudzi rweBoeing 777 inove imwe ndege mbiri dzakatengwa kuMalaysia nekambani yeZimbabwe Airways munguva yehurumende yavaRobert Mugabe iri kutariswa kumhara nhasi masikati paRobert Mugabe International Airport muHarare. Ndege iyi iri kuuyiswa zvichitevera kupindira kwakaita mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Avanonzi vakati ndege idzi dzinofanirwa kuuya sezvo dzakatengwa pachishandiswa mari yehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata muongorori wezveupfumi anotaura akazvimirira vamasimba kuchera kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Tinoona kuti yanga yakuwo nzira yekuda kuprivatiza epublic entity zvisina gomborero rehurumende.
Zvazvakunzi ndege dziyava Mnangagwa vakati ngadziongororwe zvichagurudzwe kuti kambani ndivanaani zviri kufamba sei, zvicharevei tichienda kumberi ndege yekutanga zvayanzi yakusvika kudai.
Zvinokwanisa kuitika ndezvekuti kusvika kwayo ndege kunokwanisa kusamiswa nekuti zvinobhadharwa zvinenge zvakabhadharwa nezvibvumirano zvinenge zvakaitiwa, asi kufamba kwayo ndo kunokwanisa kumbomira kuitika vachiedza kuti kambani ichidzokera muzita reZimbabwe. Dambudziko ratinaro nderekuti panga pane uori unosvodesa, uori unoshoresa nyika hwanga hwaakuitika munguva dzapera idzi. Saka vimbo yedu ndeyekuti ongororo iri kuda kuitwa naVamunangagwa inenge yakuitawo kwatingati kuchenesa seZimbabwe, kuitira kuti vane zvikwereti zviripo vange vachikwanisa kubhadharwa vachiziva kuti eZimbabwe ine chikwereti. Saka kusvika kwendege inokwanisa kusvika sendege yanga yatengwa, asi kufamba kwayo nemapepa ayo ndo zvinokwanisa kuzotitorei nguva.
Hakuna here mutemo wenyika unorambidza makambani kuedza kuita zvekunyoresa mamwe kuti vanzvenge zvikwereti kana kuita mamwe mabhinda uko nekuchinja-chinja mazita aya?
Uripo mutemo ndowo wakarambidza ZIFA kuti isachinja zita. Chero iwewe wose mutori wenhau ukafunga kuti waakuda kutora zita rangu masimba kuchera, unotopawo notisi yemwedzi mitatu mumapepa nawo kuti inini ndakuda kunzi masimba kuchera. Saka vese vandine zvikwereti navo nevamwewo vanokuziva uchinzi masimba kuchera vanopiwa mukana wekuti vange vachikuronda vachiwanawo zvikwereti zvavo kubva kwauri usati wawana zita nyowani.
Izvo zvekuti kambani inonzi yakanyoreswa asi magwaro ayo oshayikwa kuti inganongedzerwa kunzi ndeani zvinonyatsofamba seya?
Ndo zvacho zvakanga takutaura kuti vakoteri nevakokeri nevatungamiriri vehurumende yanga iripo yava Mugabe vanga vakuita hombimbindoga, vanga vakuita donga watonga. Saka vaizogadzirisa mapepa, asi dambudziko ravanga vaita nderekuti irona mukuita kwese kwavanga vachiita zvavanga vachiita hakuna kambani yehurumende ine zita rakakura seiroro remapepa asipo. Zvinoreva kuti vacho vanga vanyoreswa semashareholders vanga vasiri hurumende, vanga vari vanhu vemhuri yavaMugabe, havasi vanhu vanokwanisa kuzvipindurira kuti matambudziko angangova ari kusangana nekambani ndeapi, asi vanga vada kuzoita yatinoti regularization process mushure mekunge vapedza kumora huchi hwenyika.
muongororo wezvoupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havasi kuda kusiyana nepfungwa yavo yekudzinga basa muchuchisi mukuru ari kuferefeta kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller. Nyaya iyi yave negore ichiferefetwa uye zviri kubuda zvishoma uye hazvinyatsofadza vaTrump. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitwa kuna vaTrump ndozvinofanira kuitwa kuvatungamiri pasi rose kana vasingaiti zvinhu nemutemo. Imwe nyanzvi idzi uye vachidzidzisa paHuddersfield College kuUnited Kingdom, Dr. Nkululeko Sibanda, vanoti zvinofadza kuti apo South Africa iri mubishi rekutongesa vaimbo vemutungamiri wenyika vaJacob Zuma nenyaya dzeuori, komiti yeparamende yeZimbabwe inoona nezvezvicherwa iri kuchitarisirwawo kushevedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vazopindura mubvunzo pamusoro pemari inosvika mabhiriyoni 15 emadhora inonzi yakabva mukutengeswa kwemangoda yavakati yakatsakatika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Siwanda kuti tinzwe pane pfungwa dzavo.
Ndinofunga kuti mukatarisa matauriro avaita ekuti ivo vabva vaita hasha dzekuti vanofunga kuti mapurisa FBI ari kushungurudza lawyer wavo, zvinoratidza kuti vanofunga kuti zvinenge zvatorwa mumahofisi ako and zvinoreva kuti zvinogona kunga zviri zvinhu zvavanoda kuti zvisazikare nevanhu. Saka ndinofungidzira kuti mashandiro avachaita pabasa ravo kubva nhasi vachienda mberi kana kuti kusvikira nyaya yavo yeRussia yapera ya special counsel zvichati netsei.
Kana tikatarisa zviri kuitika izvi, munoona sekuti zvinhu zvisingafaniri here kana kuti ndo zvazvinofanira kuita kana pafungirwa kuti pane zvimwe zvakakanganiswa?
Aiwa, kamukatarisa kuti kuinda kwaita mapurisa muhotera raCohen anova ndiye anomirira vaDonald Trump ari lawyer wavo kuhotera kwavanogara nekumahofisi kwavo nekumba kwavo, vanga vachienda ikoko vakatakura tsamba dzanga dzichibva kukoti dzichireva kuti vane mvumo yekukoti, uye koti yafungidzira kuti pane umboo hwekuti lawyer uyu anogona kunga ane zvaanazvo zvakakosha zvinofanira kuzikanwa nemutemo. Saka izvo zvoreva kuti basa raitwa zvakanaka, nokuti America ka haisiriyo Russia kana kuti dzimwe dzenyika dzinoti munhu kana ari president kana kuti achiurirana naPresident anoita zvaanoda uye ari pamusoro pemutemo.
Sokuona kwenyu zvese zviri kuitika kuna vaTrump izvi, munofunga kuti zvinokanganisa basa ravo zvakadini?
Zvinokanganisa basa ravo zvikurusa, nekuti izvezvi vanopedza nguva yakawandisa zvikurusa vachifunga kuti zvino ichi chikabuda tinoita sei, uyu mumwe wedu akatanga kutaura tinoita sei.
Munoona zvakadari izvi zvichitika kuAfrica were?
Dai zvaiitika, taona izvezvi kuti South Africa va Jacob Zuma vari kunzi chero vabva vava pachigaro vanofanirwa kuti vamboongororwe zvionekwe kuti zvavakaita zvimwe vari pachigaro cheutungamiri hwenyika zvazvakamira sei uye zvazvoita mutemo here. Tinozvikudza zvikuru saizvozvo, nokuti zvinoita kuti kana vanhu vachitonga vatongewo vachiziva kuti mutemo unovabata kana vakautyora. Tinofunga kuti South Africa iri kutungamira ipapa panyaya iyoyi. Tinofunga kuti tinoyeukazve kuti dai dzimwe nyikawo dzikagadzirisa mutemo chero Zimbabwe chaiyo bimburo remutemo kuti ribvumidze kuti vapresident kana kuri kuti pane zvavakakanya vasati vapinda pautongi, vakakanya zvimwe vari pautongi, vanogona kusangana navo kumatare edzimhosva vachibvunzwa mibvunzo uye vachipindura kuti vanhu vazive kuti panga pasina zvakaipa zvakaitwa. Tinozvikudza zvikurusa.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paHuddersfield College kuUnited Kingdom, Dr. Nkululeko Sibanda Vari parunari na Tanuno Kawande we Studio 7. Iyo zvino tomboenda kuna Tanuno Kawande we Studio 7 achitipa mashoko anotevera anoratidza pamiro hurumende yeAmerica.
Gore rino bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rakarumbidza gumi revanhukadzi vakashinga vakabudirira muzvinangwa zvavo. Roya Sadat wekuAfghanistan munyori anoita zvemafirimu izvo zvaanoshandisa kuzivisa vanhukadzi zvavakatarisana nazvo uye nezvikodzero dzavo. KuHonduras kuna Dr. Yulisa Villanova avo vanorwisa kushungurudzwa kwevanhukadzi uye vachisungisa matsotsi anoshungurudza vanhukadzi. Alia Kalaf Saleh anoshanda zvisina horo achishora zvokupfurikidza mwero muchitendero. Saleh akabatsira masoja 50 nevasere avo vakange vavandirwa neISIS muna 2014. Sister Maria Elena Berini vanoshanda pamishini yeCatholic muCentral African Republic. Vanorumbidzwa pamusoro pebasa ravo rokurwisa ruvengo nekuedza kumisa kushungurudzwa kunoitwa vanhu munguva yokurwisana munyika iyi. Aiman Umarova igweta rekuKazakh rinorwira kodzero dzevanhu ari kurumbidzwa pamusaka pekurwira kushandurwa kwemitemo kuti idzivirire kushungurudzwa kwevanhukadzi nevana. Kozouya Dr. Feride Rushiti vekuKosovo avo vari kukudzwa pamusoro pebasa ravanoita kwemakore mazhinji vachirwira kodzero dzeavo vakararama hondo yemuKosovo. Ramuluma Saidi aimbove muranda aitengeswa-tengeswa muMauritania asi pari zvino ave nhengo yeparamende munyika yake uye ari kurumbidzirwa basa raari kuita mukurwisa kutengeswa kwevanhu. Kubva pakatanga sangano rakazvimirira rinobatsira chirikadzi nenherera dzakabva muhondo iyo veRwanda vakanga vachirwisana pachavo, Godlive Mukasarasi akasvitsa kuchema kwevanhukadzi kudare repasi rose reInternational Criminal Tribunal rinoongorora zvakaitwa muRwanda. KuThailand kune gweta Sirikan Charunesiri anorwira kodzero dzevanhu. KuGuatemala Aurora Elena Fafan anokudzwa kubudirira kwakaita pakusungisa nokutongwa kwevakuru vechiuto vakaurayisa vanhu vasina kutongwa mumatare edzimhosva. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanuno Kawande.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Zvongwedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inonzi yanyorera kuparamende ichikumbira kuti vaimbova mutevedzero webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vabviswe kuve nhengo dzeparamende zvichitevera makakatanwa ari mubato iri. Masangano anoona nezvesarudzo munyika anoti vanoongorora sarudzo vekunze vanofanirwa kukurumidza kupinda munyika uye vanofanirwa kukokwa neZimbabwe Electoral Commission kwete nehurumende sezviri kuitika. Imwe yendege mbiri dzinonzi dzakatengwa kuMalaysia nekambani yeZimbabwe Airways munguva yehurumende yava Mugabe inotarisirwa kumara nhasi masikati panhandare muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo.
Soko isikadu.